Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 4/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ende vazhinji ava muchaona kuti kazhinji hama dzinobva kuSouth Africa vanhu vanowanzokunanga kumaruwa ende tikatarira mamiriro akaita muZimbabwe munomu vazhinji vari kumaruwa uko havana zvakanyanya zvavanazvo pakudzivirira chirwere cheCovid.
Vanhu vatatu vofa neCovid-19 vamwe mazana manomwe nemakumi manomwe nevana vachibatwa nechirwere ichi nezuro.
Nyaya iyi ichadzoka kudare mangwana uko kwatichange tichi state ichiisa chikumbiro chayo chekuti bill rikanzurwe pamberi pemumwe mutongi.
Hurumende yopikisa kuti meya weHarare vaJacob Mafume vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vokurudzira kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasiye basa vachipomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisiri izvo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino vave mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380. Mumwe akashaya nechirwere ichi mazuva mashoma adarika murwiri wekodzero dzevanhu uye aimbotaurawo zvakanyanya paStudio 7 vabhekezela Maduma Fuzwayo varadzikwa kugwanda nhasi. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 774 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro hunova huwandu hunoratidza kuti chirwere ichi chakomba zvakanyanya munyika. Izvi zvasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira hwave zviuru gumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 15,265. Vanhu vapora vave zviuru gumi nemazana mashanu nemakumi manomwe nemana kana kuti 11,574 zvichitevera kupora kwevanhu mazana maviri negumi nemumwe chete kana kuti 211 nezuro. Vanhu vari kurwara pari zvino zviuru zvitatu nemazana matatu negumi nemumwe kana kuti 3,311. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 67,246. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi masere nemashanu kana kuti 85 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 20.6 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Apo vanhu varikurudzirwa kuti vatange kugara mumba kutanga mangwana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyanzvi munyadzi zveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere sezvo pari zvino vanhu vari kuvhenekwa nehurumende vachiri vashoma zvakanyanya. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati vatambira kurudziro yekuti vanhu vambogara mumba. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vati uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi unoratidza pachena kuti zvinasina kumira zvakanaka.
Kuti mutarise paripo pakanyorwa mashoko akanzi positivity rate. Mashoko iyayo anokuratidza kuti yakanzi positivity rate iyo iti 23%. Mukatarisa muchaenzanisa nepaakanga ari sundo rakapera apo. Positivity rate yedu yanga ichitambira pa 5%, 6%. Zvasiri kureva ndezvekuti kune makesi akatowanda asiri kubatwa. Kana positivity rate yanyanyisa kukwirisa, kureva kuti kutorina vanhu vakawanda vasiri kubatwa vanenge vainacho chirwere icho. Asi hachisi kutestwa chichiwanikwa mumuwani wavo hacho so iko zvino. Saka kuti chirwere chichamumuno zvakanyanyisa ndonyaya yatatasana nayo.
Vamusara vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere kurudziro dzavana chiremba kuti chirwere ichi chisapararire.
Zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka maface mask avari kunzi vapfeke. Vanhu vasaite mistake kana kuti zvinhu zviri kunyanya kuonekwa kwezvinoiso. Yekuti face mask inoiswa pachirebvu kana pamhanza inofanira kuvhara muromo nhino nechirebvu. Ndobasa reface mask. Mamwe maface mask ariko anosiya munhu ari pachena ayaya haatombofanira kunge achishandiswa iyayo. Saka vanhu ngavapfeke maface mask avo, ngava vanoshandisa masanitizer kuchenesa maoko kana kugeza maoko acho. Uye panoungana vanhu vanhu ingavateerere zvanzi vanhu vasanyanye kuungana vakanyanya kuwanda izvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vatiwo danho rakatorwa nehurumende relockdown rakakosha zvikuru, vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kunopa kuti ruzhinji rufambe zvakanyanya, izvo zvinowedzera kupararira kwechirwere ichi.
Zvaita nehurumende zvokuti tipinde mulockdown ndizvo chaizvo, because vanhu vanga vakutiza kuenda kuSouth Africa neruwandi rwavo. That's why Bulawayo yaita epicenter kubet briso kwanga kufira ite. So idecision yekuti vanhu ngavagare kumba, I think vanhu vanga vachibva kuSouth Africa ndivo vauya tereki nevakwiza local cases. But ma local cases edu anonyanya kuti wa very mobile nenyaya economic difficulties zvokuti tinofamba tereki. Harare Bulawayo, Harare Bulawayo, Bedbrig, ndo upenyu hwedu.
Vaimba vagurukota rezveutano, Dr. Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti hurumende yamomoterwa. VaMadzorera vati hurumende haina mari yekuongorora zvakanyanya, vakati chakakosha panguva ino kuti munhu wega wega azvigarire kumba kuchengetedza utano.
Nyika yezvino yamomoterwa, haisisina zano rokuti yoita sei. Saka ngatizvibetserei, zviisolete ugare uri wega. Kana wangofungidzira kuti ungangove nechirwere chingangoite seCOVID-19, ukangotanga kunzwa musoro kana kungonzwa flu kana kuzarirwa kupisa muviri, kurwadziwa nyama dzese kuita wiki, zvese izvozvo zvinhu zvinonongedza kuti ungagona kunge wava neutachiona weCOVID-19.
Asi muzvare Joelin Nyachuru, mumwe mugari wekuGlenview, vati kuisa nyika mulockdown vanhu vasina chouviri hakuna zvakunobatsira.
Saka nokudaro dai hurumende yedu yanga yapa vanhu mukana wekutanga yavarongedzera chikafu chekuti vange vachidya vakagara mudzimba, ndokuti zvinyatsobuda kuti vanhu vanokwanisa kunge vakagara mumba vachizvichengetedza. As it is, nekuda kwenzara, kushayikwa kwemvura zvakare, zvoita kuti vanhu varambe futi vachingofamba vachingoungana. Plus mota dzatinofamba nadzo mapublic trans transport. Tirikuunga nijiwa mumabhazi.
Va Christopher Gori, mumwezve mugari weMuharare, vatiwo pasina kugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare, vanhu kunyanya kumisha inogara vazhinji, vacharamba vachiungana pazvibhorani, sezvo vasingakwanisi kugara vasina mvura.
Sito Harare, for example, haisi kukwanisa kusupply mvura 24/7 pamatepi at household level. Saka ipo zvino zvadambudziko rapo maendere kuti vanhu vakuenda kuzvibhorani sema alternative sources ekutanga vachinowana mvura. So vanhu vari they are now forced to kuenda vachinoungana muzvibhorani zvezvi nekuti zvibhorani zvacho hazvina kuwanda.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti nekuda kwekukwira kuri kuita chirwere cheCOVID-19, vanhu vanenge vokurudzirwa kugara mumba kana kuti lockdown kutanga mangwana. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti kubva mangwana mamwe makambani anenge asingachashandi uyewo rakatorambidza magungano kusara kwevanenge vachienda kurufu asi vasingadariki makumi matatu. Vanhu vanenge vasisabvumidzwi kuenda kune mamwe maguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yasvitsa chikumbiro kudare raMajor Street chekuti dare iri ridzose meya weHarare vakamiswa basa vaJacob Mafume muJerry, kwete kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvakaturwa nedare repamusoro. VaMafume vari kupomerwa mhosva yeuori iyo vari kuramba. Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vati vamafume vakavhiringidzana neumwe wevafakazi panyaya vari kupomerwa vageorge dzehonye vachiziva kuti vaisafanira kutaura navo kudzamara nyaya yavo iri matare yapera. Saka nokudaro vamutsokoti vati dare rinofanira kudzosera vamafume muJerry, kwete kuvapa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvakatongwa nedare repamusoro. Vakanzi vabhadhare mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ari maRTGS. Asi rimwe remagweta avamafume vatendai biti vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti mutongi panyaya iyi vangoni nduna vageze maoko avo panyaya iyi sezvo varivo vakanyima vamafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Panyaya yekunzi vamafume vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare kana kuti obstruction of justice pavanonzi vakataura navadzehonye pacho. Vabiti vati zvaikuda kuitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti iri kutsvaga uta nemugate kuti iroverere vamafume ichiziva kuti mutongo wakaturwa navanduna wokunyima vamafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso uri kupikiswa navamafume mudare repamusoro. Vanduna vabva vageza maoko avo panyaya iyi izvo zvatendwa nerimwe remagweta vamafume vatondera ibhatasara.
Meya Mafume vachishandisa Mr. Beat ivo vaisa chikumbiro chavo chekuti hazvigone kuti mutongi akavanyima bail pavakasungwa musi wa 14 December angari zvemutongi anonzwa nyaya yekuti vanofanwa kunge vachibhisirwa here bail kana kuti vachirega vachinyimwa, nekuti mutongi uyu pavakanga vachiita nyaya yebail iyo vanotiwo vakaona vakagutsikana nezvaitaurwa ne state kuti vamafume vakange vainterfere ne witness. Saka taona kuti hazvigone kuti ivo vanzwe futi nyaya iyi ine chekuita nenyaya imwe chete iyoyo.
Vabhatasara vatendawo kuti nyaya iyi yave kuzonzwikwa noumwe mutongi mangwana.
Mutongi vabvumirana nesu vabvumirana navamafume vakativo vakuzvibvisa panyaya iyi. Nyaya iyi ichadzoka kudare mangwana uko kwatichange tichi state ichiisa chikumbiro chayo chekuti bail rikanzurwe pamberi pemumwe mutongi.
Pakatanga kusungwa vamafume vaipomerwa mhosva yekunzi vakakonzeresa kuti kanzuro yeHarare itengesere hanzvadzi yavo noumwe mushandi wekuhofisi yavo yeugweta mastendi vasina kutevedzera gwara rekanzuro. Asi vamafume vari kuramba mhosva iyi iyo yavakazonzi nedare repamusoro vabhadhare mari yechibatiso vakamirira kutongwa. Vakazosungwa vachinzi vakanga vachikora zvavakanga vatarirwa nedare kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mukuru wekambani yenet one valazarus muchenje vanzi vadzoke kudare mwedzi unouya apo vachapiwa mutongo wavo pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuzvipa imba yebasa. Asi pakutongwa kwenyaya iyi vamuchenje vakati ndizvo zvagara zvichiitika kuti mukuru mukuru wekambani anobhadharirwa imba yokugara nekambani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party pamwe nevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vakamirira kugadzwa vaJoe Biden vebato remaDemocrats nasi vari kutarisirwa kupinda mudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzemapato avo kutsvaga rutsigiro musarudzo mbiri dzeSenate dziri kudzokororwa kana kuti run off. Sarudzo idzi dziriko mangwana. Mune imwe sarudzo vaJohn Ossoff vari kumiririra bato remaDemocrats vachikwikwidzana navaDavid Perdue veRepublican Party. Mune imwe sarudzo Reverend Raphael Warnock vemaDemocrats zvakare vari kukwikwidzana naamai Kelly Loeffler vebato remaRepublicans. Sarudzo iyi yakakosha zvikuru kumapato maviri aya sezvo bato rinenge rakunda muzvigaro zvose zviviri riri iro rinenge rave nemasimba mudare reSenate. Vagari vemuGeorgia vakatotanga kare kuvhota musarudzo inonzi nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muGeorgia vari sachigaro weBoard Resim Expo Dr. Tonderai Taylor achakunda nemavhoti mashoma shoma sezvo pari kuratidza mangange kune vose vari kukwikwidzana. Katinzwei vachitsanangurira Jonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvino vanhu vose vari mubishi rekuenda kumapolling station kuti vavhote. Zvikurusa nekuti nhengo mbiri dziri kuvhoterwa idzi dziri kuita kuti vanohwina vacho vanobva vaona kuwandu mudare rematongerwo zvenyika reSenate. Saka maziso ese ari kunharaunda yedu yeGeorgia uye tiri kuona kuti vanhu vose kunyange munogari Georgia vari kuenda vose mapolling station. Mazuva manomwe apfuura vanenge vachingoenda mapolling station vachinovhota paearly voting.
Tinoona kuti vaTrump navaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachibatsira nhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyo vaTrump vari kubudawo vachinzi vari kukurudzira kuti utungamiri hwebato reRepublican muGeorgia huone kuti hwawana mavhoti anoita kuti bato rikunde. Zvii zvingatarisirwa pavaviri avo?
Chiri kunetsa ndechekuti matauriro ari kuita mutungamiriri Trump ndeyekuti vari kutsvukirira utungamiriri hweRepublican Party muGeorgia. Zvino tarisiro ndeyekuti vakasataura matauriro ari kuita zvinhu zvinogona kuchinja. Asi vakaenderera mberi nenyaya yekutaura kwavari kuita vachiti vakabirwa uye utungamiriri hwemunhu hausi kutsigira ivo mukupokana kwavari kuita nekuisa nyaya kumatare ezimhosva zvichaita kuti vazhinji vebato ravo vasange vachienda kumavhoti. Saka vanhu vese maziso akamirira kuti vachataura sei pavachauya muGeorgia.
Bato reDemocratic Party takaona musarudzo yakaitwa yakapfuura yemusi wa3 rakawana uwandu hwevanhu vakarivhotera kuburikidza ne-mail-in voting pamwe chete ne-early voting. Zvinhu zvamungatarisirwa here zvakare kuti zvingasimudza bato iri rwendo runo?
Pane makwikwi nekuti kumagariro nharaunda yeGeorgia yainge ichiri ichivhotera vanhu veRepublican Party. Vanhu vakarejista zvakawanda ndeveDemocratic Party. Tichitarisa nenhaurwa yakaita vanhu vakaita maearly voting, vanhu vakavhota almost 3 million. Zvichireva kuti vanhu vepanharaunda vakaita semaguta ndo makazara vanhu vanosapota maDemocratic vakawedzera ne11%.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muGeorgia vari sachigaro weBoard Resim Expo Dr. Tonderai Taylor vari parunare muAtlanta, Georgia naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vaTrump vari kushorwa zvikuru nevamwe vebato ravo remaRepublicans nevanopikisa vemaDemocrats vachinzi vakatyora bumbiro remutemo nekufonera vanoona nezvesarudzo mudunhu reGeorgia kuti vavandudze zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuti vanzi ndivo vakakunda. VaTrump vakakundwa sarudzo navaBiden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Sachigaro wekomiti yedare reparamende reHouse of Representatives inoona nezvekusora kana kuti House Intelligence Committee vaAdam Schiff vanoti vaTrump vari kushandisa masimba avo zvisizvo uye vanogona kumanikidzwa kusiya basa. Bepanhau reWashington Post ndiro rakatanga kuuburitsa nhaurirano iyi yose inonzi yakaitwa nemusi wemugovera. Munyori mudunhu reGeorgia vaBrad Raffensperger vakaudza vaTrump apo vaitaura panhare iyi kuti havaikwanisa kuvandudza zvakabuda musarudzo. Georgia yakaverenga mavhoti katatu asi vaTrump vachiri kuramba kuti vakakundwa. VaTrump vakazonyorawo padandemutande ravo reTwitter nezuro kuti vainge vataura navaRaffensperger avo vavanoti vakaratidza kusada kana kushaya hanya pamwe nekusatoziva zvekuita nehwavanoti umbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Nechitatu, dare reparamende recongress riri kutarisirwa kusangana kuti ritambire zvakabuda musarudzo. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemarepublicans dzichipesedzerwa navatrump dzinonzi dziri kuda kuramba kutambira zvakabuda musarudzo, kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti uku kupedzera uko padehwe retsindi sezvo zvisingatadzise vaBiden kutora mhiko yekutungamira nyika. Amai Nancy Pelosi vakadomwa nezuro kanova kechina kuti vave mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica. Amai Pelosi vekuCalifornia vakawana mavhoti mazana maviri ane gumi nematanhatu uye ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa kuva mutauriri wedare iri. Amai Pelosi ava vane makore makumi masere vanoti vakapedza temu yavo havachakwikwidze zvakare musarudzo dzinotevera. Vanhu zana vakaurayiwa nemugovera muNiger apo nyika iyi ichangobva kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanhu makumi maviri nevashanu vakakuvara. Kunyange hazvo pasina ati ndiye akauraya vanhu ava, zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende yenyika iyi. Chikamu chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti miganhu yenyika inofanira kuchengetedzwa zvikuru kudivi reSouth Africa sezvo munyika iyi mave nekamwe kamhando keCovid-19 kari kupararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu vakawandisa. Mauto nemapurisa ekuSouth Africa ari kubata vanhu vakawanda vari kubva kuZimbabwe vachiedza kupinda munyika iyi vasina magwaro ekufambisa kanawo magwaro ekuti vakavhenekwa COVID-19. Paborder reBait Bridge panonzi pakazarisa vanhu vachiedza kuenda kuSouth Africa zvochirwa kuti zvichapawo kuti chirwere chipararire sezvo vari kugara vakaungana. KuBotswana nyika iyi inonziwo yaendesa mapurisa akawanda kumiganhu yayo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Maida.
Kana tichitarisa nyangwe panyaya yekuti kubva kuSouth Africa huripo nokuuya kwatiri kuno, chatinofanira kuita nyangwe munyika yekwedu chokutanga kuti pamabhodha paya pave panokondirorwa zvikuru mafambiro evanhu, zvinhu zvinobata moyo uye zvinhu zvinoshuwisa zvikuru kuti tine vanhu vakawanda vari kujamba bhodha zvikuru kubhodha rekuBait Bridge vasingapindi nepakatarwa nehurumende kuti vanhu vapinde napo vaine ongororo inofanira kunge iripo. Uye tinotonzwawo kuti vamwe pane kuti vange vaitwa maproper COVID tests unowanikwa vakabata macertificate mamwe asina kwaakabva, tingati mafake certificates ongoti haini ndina utachiona hweCovid asi iye asina kwaakatotestiwa, asi aine bepa kana gwaro rinomutendera kupinda mune imwe nyika whether kuSouth Africa kana kuno.
Izvi zvingaunza njodzi yakaita sei Dr. Maida?
Zvinoita kuti chirwere icho chipararire, ende vazhinji ava muchaona kuti kazhinji vanenge vashanya kubva kuSouth Africa, hama dzinobva kuSouth Africa vanhu vanowanzokunanga kumaruwa. Ende tikatarira mamiriro akaita muZimbabwe munomu, vazhinji vari kumaruwa uko havana zvakanyanya zvavanazvo pakudzivirira chirwere checovid.
Munorevei apa Dr. Maida?
Mamasiki vazhinji vavo zvatakasiona zvinoonekwa nevazhinji havapfeki, zviya zvokuti pakaita nhamo kana ndufu onzi angatiite social distancing iya, vanongobatana maoko sezvavangogara vachiita vakagarisana. Saka nyaya yekuti kugeza mvura nesipo vanazvowo vanodaro, vamwe havadaro, vanongoita zvavajaira. Saka dhenja chai chai iripo ndeyekuti vaya vanobva kune dzimwe nyika zvikuru seSouth Africa whether vane mhando yokutanga kana mhando yaakuonekwa iko zvino yecoronavhairasi vanokwanisa kuva vanhu vanokwanisa kutatapurira urwere hwekorona uhu kuvanhu vakawanda zvikuru kumaruwa zvikakonzeresa.
Chii chinofanira kungwarirwa nevanhu ava vari kujamba mabhodha Dr. Maida?
Shuviro inovapo ndeyekuti nyangwe nayo vanobva kuSouth Africa hama dzinobva kuSouth idzi ngavazive kuti pavari vakada kuenda vachiinda nerweseri rwokuti vasatestiwa vachitaurawo kuti vakamira sei mune zvavanonzwa, vanokwanisa kusiya vaisa utachiona kuhama dziri kuno kuZimbabwe nyange pavanodzokera zvikasazomira zvakanaka.
Ndeipi kurudziro yamuri kupa Dr. Maida?
Zvinhu zvatokurudzira kuti pamabhodha ngapave nemacontrols akasimba sekutarwa kwazvinoitwa nehurumende, uye kuti pave neenforcement yokuti vaya vanofana kuona kuti izvi zvaitwa vange varipo, nokuti kazhinji tinoona vanhu vanhu vanenge vachifamba zvavo, vanofana kuti vaya vape simbiso yekuti zviitwe dzimwe nhambo vasingaiti sokudaro. Saka pakupedzisira tongoita sokuti tiri kungorarama munyika isina COVID, asi tiri padanger huru yokuti vanhu zvikuru muno muZimbabwe vabatire COVID.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avo vakambotungamirira chipatara chechitungwiza vari paRunare muHarare. Munhau dzemitambo, makundano ecricket eLogan Cup ayo anga achifanira kutanga nhasi ambomiswa. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vanotungamira mutambo uyu veZimbabwe cricket vamisa mitambo yese kusanganisira makundano ezvikwata zvemuno ET20 Logan Cup ayo angafarira kutanga nhasi mangwanani. Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yamiswa nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvinotyisa munyika. VaMajonga vati cricket ichadzoka chete kana uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira. Muongorori wezvemitambo vaJustice Muzanenhamo vanoti chese chinounganidza chaunga kunyanya mitambo chinofarira kumiswa sezvo Zimbabwe isina zvakakwana kudzivirira denda iri.
Chese chinosport ingave boxing ingave kana chinofanira kumira. Tutanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo ventos of post.
Muteveri wechikwata cheHerentals Football Club vaBester Munyuki vanoti Zimbabwe iri kuremerwa nechirwere cheCOVID-19 ichi, vachiwedzera iwo kuti danho ratorwa nehurumende rinofadza.
Kune chirwere, saka chirwere munomu hatikwanisi kuti chirwere chirapike, mafacilities achona haana kunatsomira zvakanaka. Saka chirwere ichi hachiri deadly.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika uyezve vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakazivisa kuti mabasa ose asina kukosha kusanganisira mitambo ambomiswa kwemazuva 30 kutanga mangwana sezvo vanhu vakawanda vave kubatwa nechirwere ichi. Aka kave kechipiri kubvira COVID-19 yatanga kupararira mitambo yese ichimbomiswa. Gore rapera mitambo yakazobvumidzwa muna Nyamavhuvhu mushure mekumiswa muna Kurume nenyaya yekutyira kupararira kweCOVID-19. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemaOrioles vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi, zvinoratidza kuti mitambo iri munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu vambonzi vagare mumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, uye tichitarisawo urongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanhu vatatu vofa neCOVID-19, vamwe mazana manomwe nemakumi manomwe nevana vachibatwa nechirwere ichi nezuro. Kutanga mangwana, vanhu vokurudzirwa kuti vagare mudzimba nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hurumende yopikisa kuti meya weHarare vaJacob Mafume vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mitambo yecricket yombomiswa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Studio 7, ngomvulo mhlaka 4 kuZivandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nani labantu abale COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma communities bathe baba lokululazisa ibanga ehanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke community.
Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose yathoba minimbili 774 izolo kuphela.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile engumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina silahlekele okufuzwayo.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ubekwe namhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa wokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. Usolwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose athoba minimbili 774 izolo. Iningi labatholakale bele gcikwane leli ngabeHarare abangamakhulu aphose afike ayisithupha 571. Kukanti njalo abantu abakade bevakatshile elizweni bevela kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi bakhala ngenhlawulo yokuhlolwa i-COVID-19 ukuze bathole ingwalo eziveza ukuba abalamkhuhlane ezidingeka ukuba benelise ukuhamba bebuyela emsebenzini eMzansi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka kwe-COVID eZimbabwe sokwenze uhulumende athathe isinqumo sokubuyela kuhlelo lokuvalela abantu ezindlini ole-lockdown ukuze kwehliswe ukumemetheka komkhuhlane lo. Udokotela Bathabile Dlamini usola uzulu ngokungalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inani labantu abale-COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma-communities bathe baba lokululazisa ibanga ehanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke ku-community.
Unkosikazi Melissa Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi umumo okhona manje ubangelwa ukuthi iZimbabwe ibisiyekethise iziqondiso ze-COVID.
Umkhuhlane ukhona siyawubona ngendlela abantu abafangayo kulezi nsuku. Lokhu kusitshengisa ukuthi asikulindelanga njengelizwe. Ukuya ku-lockdown kuqondile kodwa indlela okwenziwe ngayo yiyo enganasi izwisisi njengakobulawayo. Kulesikhathi lapha eyake yabamba khona i-COVID kobulawayo kodwa kuzange kwenziwe lutho. Khathesi sesigijinyiswa ngoba sokuseHarare abantu babhizi bathenga izinto bejahile belungiselela lokhu okungekho kuhle ebantwini jikelele. Nxa sikhangela ukuthi abantu abalamali bavela kwelinye ikhefu.
Umnumzana Dalubuhle Moyo, isakhamuzi seNkulumane, uthi ikhefu leli yilo elenze ukuthi inani likhuphuke kangaka.
Indlela ama-COVID cases asekhwele ngakhona ngesikhathi sekhefu le-Christmas le-New Year iyamangalisa kakhulu. Kuyabonisa ukuthi abantu besesike sithisa umkhuhlane lo sesiwuthatha kalula.
Kusenjalo, izizalane zeZimbabwe esezizama ukuphindela kwele South Africa zikhala ngendleko yokuhlawulela ukuhlolwa ukuba kazila COVID-19 ukuze zithole incwadi zokuphindela emuva. Unkosikazi Senzeni Ncube ngomunye wabakade bevakatshele izihlobo eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Sivakatsha nzima ukuzobona izihlobo zethu emakhaya. Sikhangele isikhathi esesisihlele endleleni sizama ukubuya kodwa ulobunzima ngoba sijunyiwe imali zokuya testa asilazo ngoba lathi khona le besingasebenzi kathesi sokumele sibuyele ilockdown iqala kusasa kodwa asikabi lolutho olubambekayo ngenxa yokuthi yokuswelakala kwemali.
Ngekhefu abantu abaningi bebevakatshile ukuyabona izihlobo labangane eZimbabwe lokwenza imicimbi lamadili wokujabulela ikhisimusi lomnyaka omutsha. Lokhu kwenze iCovid yamemetheka ngesiqubu esethusayo. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi ayisikhombisa lane, i-774, babanjwe iCovid-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Leli nani lethu seyilizwe lonke ngoba kuyilo eliphezulu elizweni selokhe kwaqhamuka lomkhuhlane ngombimbitho omnyaka odluleyo. Abathathu babulewe yilomkhuhlane izolo bakhuphule inani lasebelitshonile laya kwabangamakhulu phose amane i-380. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe waqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanhlanu i-15,265. Asebepholile bazinkulungwane ezedlula ezilithumi lane 11,574. Abalokhe begula bona sebezinkulungwane ezedlula ezintathu i-3,311. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe namhlanje edolobheni leGwanda lapho iningi elimchaze njengendoda emadodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bonke abakhulume emngcwabeni kaMaduma bamchaze njengendoda ebilesibindi njalo izinikele ekuthuthukiseni impilo kaZulu kwesigabeni sakhe lelizwe lonke jikelele ngokubona ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa. Unkosikazi Thembile Khumalo, ubabakazi kaMaduma okhulume emele umndeni, uthi abadabukile kakhulu njengemuli.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile, engumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina silahlekele kofuzwa, siyabonga uNkulunkulu osesithethe kwaze kwayo lapha. Siyathandaza ukuthi avuse omunye ubekezela oza kuma ngene ecephuleni zikabekezela gijima agcwale yonke indawo. Silusize thina bakofuzwa.
Umntana kuDenzel laye okhulume kulomngcwabo uchaze uyise njengomuntu obelothando.
Maduma wayendoda eyayithanda izihlobo zakhe. Akula ndawo lapho uMaduma athi sizawuthiwa kulo hlupho khona angahambi khona. Ukuhamba kaMaduma kusizisa ubuhlungu kakhulu. Abantwa bakhe silahlekile, akusela omunye ozasinika uthando kade sizaluphiwa nguMaduma. Kodwa sithembele ukuthi lapho akhona ubaba usendaweni engcono kulaleyo kade khona lapho.
Umnumzana Bethani Ndlovu isakhamuzi saseGwanda uchaze uMaduma njengendoda ebikhaliphile.
Ubekezela obelobuchopho obedlula iminyaka yakhe yokuzalwa, ubebanzi njengomzimba wakhe engqondweni yakhe. Ubekezela was very brave, ubengesabi, ubesazi ilungelo lakhe, ubengalakuthi longubani. Ubekezela kithi hero.
Lawo mazwi agcizelelwe ngumnumzana Thandeko Zinimkandla oko waba ngumeya weGwanda othi umsebenzi kaMaduma idala ukuthi ayazakale elizweni lonke jikelele.
UMaduma wayezigqatha ngumela amalungelo abantu. IHarare bebemazi, koMtare bebemazi, koBulawayo bebemazi, amapholisa bemazi, ama-CIO kaPresident's Office bebemazi. Kodwa konke lokhu azange kumthelele uvalo. UMaduma singakhuluma ngaye kuse ngobana uwesenhlanganisweni eziningi. Masigoqela konke sithi uMaduma ubeyindoda emadodeni.
Unkosikazi Bridget Ncube wenhlanganiso ye-Research Advocacy Unit uthi inhlanganiso ezizimeleyo zilahlekelwa kakhulu ngokubhubha kukaMaduma.
He was a good advisor. Ukuthi nxa singathi Maduma silento nje sifisa ukuthi siyenze, ubesichebisa kuhle asitshele ukuthi kuyini esimele sikwenze, kuyini esingamelanga sikwenze. U-2021 uyaqalisa, kuyini esizakwenza, siza-advayiswa ngubani?
Umnumzana Morvin Dube oyinhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi uMaduma obengunobhala jikelele wanenhlanganiso udlule lokhelelwa inhlalakahle yezakhamizi zaleli dolobho.
Wenze umsebenzi omkhulu kakhulu eGwanda, sesikhangelele abahlali beGwanda. Ubelwisa ukuthi municipalities ithathe over plant leyana yamanzi. Unfortunately isitsha esihle kasidlele.
UMaduma wathola isixoxo sokulwela amalungelo lontu ngomnyaka ka-2014 lo-2016 eseZim Rights National Human Rights Defender kunanzwa imisebenzi yakhe yokulwela amalungelo lontu. UMaduma obhubhe ngemva kokugula kwesikhatshana eseneminyaka engama-48 yokuzalwa uNgcathu eGwanda njalo ujiye abantwana abathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku-shortwave.
Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa wokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi kulalabo abathi bekufanele uhulumende we-ANC akhuze uhulumende we-ZANU-PF ukuba achiyane le mkhuba yenkohlakalo eyiyo esibulele ezomnotho. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg wele-South Africa.
Umkhankaso osungulwe ngempela veki nguhulumende we-South Africa ubone kuthunyelwa abebutho, ama-helicopter, amapolisa lezinye ingatsha zomvikela emngceleni weZimbabwe leLimpopo. Imigwaqo esuka eBeitbridge ilubhekise emadolobheni achiyeneyo akwele-South Africa layo isigcwela bezomvikela abazama ukuvimba abeZimbabwe laba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa uMnumzana Aaron Mtswaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sekubotshwe amakhulu ezizalwane zeZimbabwe.
They catch 500 every day and them back. There are people who are being helped to cross by Zimbabwean soldiers. I saw it.
Kubotshwa abantu abedlula amakhulu amahlanu ngelanga. Kusetshenziswa ama roadblocks, indiza mchina, lesikepe.
We are putting a lot of firewalls. We check COVID-19, we check the passport, we search the bus.
UMnumzana Mtswaledi uthi kuleliqula kulalapho abazama ukungena elizweni bengela mapasipoti. Bakhona njalo ababanjwa bezama ukusebenzisa incwadi zamanga zokuthi abalawo umkhuhlane we-COVID-19. Iningi lezalwane zeZimbabwe sebenza kule South Africa bezisekhaya kukhefule khisimusi kati manje sekwisikhathi sokuphindela emsebenzini. Baningi-ke abasebenza kule South Africa bengalazwe incwadi esemthethweni zokusebenza, abanye lamapasipoti imbala abalawo. Leli nyathelo likahulumende we-South Africa selisolo kakhulu zinhlanganiso lamabandla ezombusazwe aweZimbabwe kwele South Africa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa njalo nginobhala jikelelo webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi aluba ibandla le-ANC lesibindi sokukhuza eleZANU-PF ngemikhuba emibi ewisa umnotho, ngabe lonke lolu hlupho alukho.
Kuyacaca ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe ngama-policies, ama-economic policies esiwalandela, kanti le nkohlakalo i-corruption yikho okwenza ukuthi umnotho ufe, kwenza ukuthi abantu abatsha ikakhulu abeZimbabwe babone okungasela sizathu sokuthi badinge umsebenzi eZimbabwe bakhethe ukuthi baze eSouth Africa.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Trust Ndlovu yena uthi yebo abatshotshozela ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kodwa-ke i-ANC layo ilesandla enkingeni ezibhekane leZimbabwe.
Kuba nama-elections njalo bayahamba laphayana bayavumelana ngenkohlakalo yenziwa yiZanu yokuriga ama-elections. Futhi-ke uma kumele bangenelele abazimiseli ukuthi balungise iy'nkinga zalapha.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza ukhuthaza iSouth Africa ukuthi ihloniphe amalungelo ezihambi ngesikhathi kuqhuba lo umkhankaso.
Would want to advise and urge the South African government to make sure that those who seek to enter legally are allowed to do so, and would want also to urge our fellow brothers.
Sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphathe zonke incwadi ezisemthethweni ezidingekayo ukuze zivunyelwe ukungena kwele South Africa.
Is expected in any country.
Yesikhulume sebandla le The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube yena uthi iSouth Africa yazimhlophe ukuthi lumkhankaso awusoke izivumise izalwane zeZimbabwe ukungena kuleli kanti ke iyakwazi mhlophe efanele ikwenze ukuze abeZimbabwe laba bahlale lokusebenza elizweni labo.
Ukukhuluma ngodaba leZimbabwe akutsho kuphela ukukhuluma lohulumende obusayo, kodwa amabandla onke eZimbabwe asephalamende langekho ephalamende lezinye inhlanganiso eziphethe uZulu ezifana lamasonto, inhlanganiso ezizimeleyo, izinduna, ngoba kufanele ukuthi ekugcineni sihlangane ndawonye sibe lombono omunye, sifuna umphakathi weZimbabwe uzivambele wona amandla okulungisa lokho okuhambe kubi ngokomkhonomi lakwezopolitiki.
Imizamo yokudinga ukuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ngalolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni. Melesino 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokuqiniswa kweziqondiso ze lockdown. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Emihlanganweni ehlukeneyo enziwe ngumvulo, abanini bamashare kunkampani elungisa imota yehlobo lweFiat Chrysler lelungisa ehlobo lweGroup PSA bavote bevumelana ukumanyanisa amankampani lawo mabili okuza kwenza ibe yinkampani yesine enkulu kangaka emhlabeni jikelele elungisa imota ngobuningi. Ingcwethi ezicubungula indaba zokulungiswa kwezimota lezomnotho zithi ukumanyana kwamankampani lawo mabili kwenziwe ngenhloso yokubana aqhubekele phambili esebenza ngoba ezimele wodwa abesedibana lenhlupho zokuqhubeka ngomsebenzi. Lanxa ingcwethi zezempilakahle bezikhuthaza njalo njalo ukubana abantu bengahambahambi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha, kulabantu abedlula izigidi ezilishumi lane 14 million abasebenzise indizamchina phakathi kwamaviki amabili edluleyo ngekhefu kwele Melika ngesikhathi lisidla ubhedu igciwane le-COVID-19. Yilunga ledalele ephalamende elimela iCalifornia, uCongresswoman Nancy Pelosi ukhethiwe njalo ukuba abe ngumlawuli weleli dali lephalamende kwele Melika. Wahle wafungiswa kanye lamalunga leli dale amacha akhethwe ngulezi.
Umongameli Donald Trump ngempela viki uchayele ucingo esinye isiphathamandla sesabelo seGeorgia asitshele ukuthi kumele adinge amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lambili 11,780 angenza ukuthi anqobe kukhetho lukamongameli kuleyo ndawo. Lokhu sokuzondise abanye abakubandla lakhe leliphikisayo elama-Democrats abathi umongameli Trump ufuna ukuguqula ngokungekho emthethweni impumela yokhetho lwesabelo lesi lapho kwanqoba khona umnumzana Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzwakala ecingweni encenga umnumzana Brad Raffensperger ongusibalukhulu wesabelo seGeorgia obelegqutsha lakhe umnumzana Ron Germany esithi ufuna amavoti la ukuze aguqule impumelo yokhetho esabelweni lesi. UTrump utshele uRaffensperger ongomunye wabasekeli bakhe abakhulu kubandla lama-Republicans ukuthi wanqoba esabelweni lesi, ngakho-ke kungaba licala ukuthi angalandeli isicelo sakhe. Kodwa uRaffensperger uzwakale ecingweni esithi uTrump ukhuluma amanga awatshelwa ngamagqwetha akhe labantu abethula okungaqedakaliyo enkundleni yeTwitter. UTrump uthe kumele uRaffensperger atshele ilizwe lonke jikelele ukuthi waphambanisa kubalwa amavoti, ngakho-ke isiguqukile impumela yokhetho. UTrump wanqotshwa esabelweni lesi nguBiden ngamavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,779. Kulamanye amalunga ebandla lama-Republicans kudale le-Senate lele-House of Representatives abathi bazaphikisa impumela yokhetho ngolwesithathu ngesikhathi kubalwa amavoti edale le-Congress. Bathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats eGeorgia, Michigan, Wisconsin le-Pennsylvania. imithetho ndaba eminingi ithi akula bufakazi obuveza lokhu. Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika uthi kulihlazo okwenziwe nguTrump.
Kuyinhlekisa enkulu kakhulu lokho esibona kusenziwa nguPresident Donald Trump. Ngingathi lokho akwenzayo kungakufananisa lokuthi iWatergate version number 2. Siyamuzwa ezama ukufosa ama-officials eGeorgia ukuthi edinga amavoti angekhoyo. Lokhu kuyinhlekisa njalo kulihlazo for i-office ka-president kumbe ngithi position ka-president. Kuyamangalisa ukuthi uhlale i-hour elilodwa elokhe ekhuluma into ezingaqedakaliyo.
Untini uncome kakhulu okwenziwe nguRaffensperger.
Ama-officials eGeorgia amphile i-respect kumbe i-respect ye-office ka-president. Njalo ngiyananzela ukuthi mhlawumbe bevele befuna ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini okusengqondweni yakhe. Mhlawumbe yena bengakwazi ukuthi ikholi leyo ivele irekhodwa. Ngoba bantu bekwazi ukuthi iyarekhodwa mbona ukuthi bengakhuluma izinto ezinje. But lokhu kuyatshengisa ukuthi i-Republican Party ikakhulu eGeorgia isidiniwe ngamandla kamongameli uDonald Trump le abuse of the power.
Umnumzana Sipho Sami Moyo laye olandela ukhetho kwele Melika uthi kuyethusa okwenziwe nguTrump.
Umnumzana uTrump kavume ukuba unqotshiwe. Ukuguqulwa kokhe imithetho usekwenza ngenhliziyo ebuhlungu ngoba ekwazi ukuba unqotshiwe. Lokhu bantu bakithi asikukhangeleni ngelihlo elibanzi. UTrump usefuna ukwenza into ezingaqondanga ezizakwenza iAmerika ibe lilizwe elisolwa ngamanye amazwe. Okuzafanana lokweZimbabwe lapho umgabo wanqotshwa khona ngotswangela wala ukuphuma. UTrump laye usefuna ukwenza into efanayo atshengisele umhlaba ukuba akula democracy lakho e-America.
Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kulungile okwenziwa nguTrump ofuna ukuqhutshwe kahle ukhetho kwele Melika loba nje izabelo zonke zisithi abantu bavote kahle ngolwezi nyakenye. Uhulumende kaTrump wabika ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Udubo lokuswela inzalo olutholakala emhlabeni jikelele ludala umonakalo omkhulu emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe lapho olugcina ludiliza imitshato ngoba iningi kulawo mazwe liqakathekisa udaba lokuthi owesifazana angenda kuhle kulandelwe kuba labantwana. Ingcwethi zezempilakahle zithi abantu abaningi abangakwaziyo yikuthi lolu ludubo olulakho ukulungisiswa ngendlela ezehlukeneyo okungavimba ukudilika kwemizi lokulwisana kwabemoli. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zigxile kumpilakahle ephathelane lenzalo zithi abantu kumele bezwisise ukuba udubo lokuswela inzalo alubangelwa ngabesifazana kuphela kodwa labo baba bangaba lakho ukungabi lenhlanyelo eqinileyo yokubumba umntwana lapho behlangana labo mama. Udokotela Mugobe Matsire eyinye yalezi ingcwethi oyinhlanganiso yeZimbabwe Society of Obstetricians and Gynecologists uthi kuqakathekile ukuba abachadileyo badinge usizo kungcwethi ukuze bazi imbangela ngoba ezinye zazo lezinkinga zilakho ukulungiseka okungagcina kuvimba ukuchitheka kwemitshato yabo.
Conditions are curable.
The important thing is to be able to come up with a diagnosis. This is what sort of blog is. It is one which you can correct.
Okuningi kuyalungiseka. Okuqhakathekileyo yikuhlolwa sibone ukuthi singaphathiseka kanjani.
Lesi simo sesamukelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezempila kahle World Health Organization WHO njengokukhubazeka loba i-disability ngesiNgisi. Umqondisi wenhlanganiso yabakhubazekileyo e-Center for Disability and Development uMnumzana Masimba kutshela uthi loba nje lolu dubo selufakwe kuluhlu lwabakhubazekileyo akusoze kwaphathisa abakulesi simo kangako ngoba usizo lungekho oluzayo eZimbabwe.
Kwamanye amazwe abantu abanama-disabilities kumbe abantu abakhubazekileyo bathola amanye ama-benefits ezingathi kuvela ku-state kumbe ilizwe liyabancedisa ngendlela ezishiyatshiyeneyo. Lapha eZimbabwe kukhona civil umthetho kumbe ama-policies akhona, kodwa imali yankhona ngokuyimadlana phela ungathengi lutho.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum uthi ukuswela inzalo ngenye yembangela yokuhlukumezwa kwabesifazana emulini, kungakho balohlelo lokukhuthaza ukubambana emendweni abantu belwise lolu dubo bebonke umfazi lendoda.
Sakhuthaza khona nxa abona bengahlali phansi labakhulumisane bebonile ukuthi ebancedise ukuthi iproblem kungakwazi bese bedinga indlela kulokhozo yokuyilungisa instead yokuthi eqalise kulokho zokuklemana ukuthi ubani ngiyongazaliwani.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuswela inzalo yisimo esokukhubazeka sesihlanu emhlabeni wonke jikelele, sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabayisithupha abasemendweni emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela leZimbabwe. Lolu hlupho luhlasela abantu abangaba yisilinganiso sokuphakathi lokwedlula kutshumi ekhulwini 10.1% lamatshumi amathathu lambili ekhulwini 32% kwamanye amazwe. Lezi ngcwethi zithi imbangela igoqela ke ukungamanga kuhle kwesibeletho, ukuvaleka kweminye imithambo, isifo sama-fibroids kwabesifazana, ukuswela inhlanyelo kubomama, ukungaqinanga ke kwinhlanyelo kababa, ukukhuluphala kubaba lomama, lokunye okunenginengi. Kodwa zithi noma kunjalo sokunendlela zakulezi nsuku zokulungisisa ezinye zalezi mbangela, ukugoqela indlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa emtshineni yakulezi nsuku ebisifakwa esibelethweni sikamama ebizwa ngokuthi in vitro fertilization, esitholakala namazweni asathuthukayo afana leZimbabwe noma nje ibiza imali enengi. Umama lo baba balakho njalo ukuthi baphiwa amaphilisi lemithi yokunatha eqinisa lokwengezelela isilinganiso senhlanyelo yabo bobabili ukuze babe lamathuba amanengi ukuthi bengahlangana kuphume inzalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlukane besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose athoba minwe mbili 774 izolo kuphela. Obelwela amalungelo oluntu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo ubhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe lamhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa okuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.